chakaita kuti titange program iyi ndechekuti takaona kuti zita rababa vedu rigare richifamba nekuchengetedza legacy yavo. At the same time tichibatsira community, takaona kuti zvinhu zvakaita semasports zvinobatanidza vanhu mucommunity. Saka takaona bhora soka kuti inokwanisa kubatanidza vanhu mucommunity. Kune mateams akawanda, malocal teams, vanhu vanosupporta madifferent teams, but at the end vanobatanidzwa nezita rekuti soka. So KB Kanyongo annual soccer tournament takaona kuti takaita annually ichabatanidza vanhu vakawanda mucommunity. Saka takagara pasi sevana vakanyongo takati tingaite sei kuti komiti yedu ikwirire ibatane. Takaona takaita maannual soccer tournament iyoyi ichakwanisa kubatanidza vanhu mucommunity medu nekusumudzira dunhu redu.
Zvikwata zvingani zviri kupinda mumakwikwi iwaya KB Kanyongo soccer tournament?
Tine about 8 teams ziri kuparticipata muKB Kanyongo tournament. Tina Chingondo FC, Kanyongo FC ndiyo team yedu inova iri mudivision 2. Then Deep FC, Gumbure FC, Karonga FC, Sisengwe, Star City na Manemba. Ndo 8 teams ziri kuparticipata muKB Kanyongo tournament. All these are local teams ari mucommunity medu. Tirikufungidzira zvekare kuti dzimwe timu dzichakwanisa kuti joina bhozi da kuti tournament ikure. Zvinobatsirawo kuti dunhu redu risumukire, mamwe mateams achizivikanawo nekuti akuparticipata muKB Kanyongo annual soccer tournament.
Saka fainari inotambwa riini yemakwikwai?
Final iripo musi wa 22 October ndo parikuitwa final. Pa final we invite my special guests from all over the country. Last year tournament we invited the coaching staff here, Dynamos head coach Tondela Ndiraya was our guest of honor. David Musaz was there. Saka coach Ndiraya, I think wachakwanisa kuuya, vakapromisa kuti vari kuuya ne staff yavo. And also Daniel Verem ndo kumusha kwedu kwamutoke koko, he promised kuti achauya zvekare ne staff yavo from Platinum FC.
Chii chikuru chamungati chaburiswa netournament yenyu munharaunda menyu?
Chinhu chikuru chatiri kunyanya kukurudzira patournament iyi ndechekuti vana kumaruzevha uku vanopedzisira vakuita engage kumwe maactivities ari illegal. Vana vazhinji tiri kunzwa kuti vanopedzisira vakuita zvemadrugs. Saka chirongwa ichi takanyanya kuitira kuti tisumudze community, at the same time occupy vanhu in the community kuti vaone something to do. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatiri kunyanya kuita focus on and help them to realize their talent. Tinoona one or two players vanokwanisa kuzotonzwa kuti vakutambira vana Dynamos, vakutambira vana Caps United, vakutambira vana Highlanders, ma big teams. Ndo chinangwa chedu ichocho. Patakatanga isisi taingoti we are doing it to honor our father, to keep the legacy for our father. But takazoona zvekare kuti kuno vana kutokwanisa kutamba bhora uku. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatiri kunyanya kuitira izvozvo.